Mangwanana kanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechishanu chivabvu 18 2018 nguva dzava 6 makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vemapato anotonga neanopikisa muZimbabwe zvavarambe vakatarisa pakuti dambudziko guru riri panyaya yekudhijitwa kwemapepa ebaloti.
Zeki yotaura zvinoda kuitwa panyaya yekuongorora gwaro revavhoti.
Zvekare muchikumbiro ichi takati kune vaya vanozoda kuvhota vachibatsirwa nevavauya navo ngavabvumirwe kuti vangovhota vachibatsirwa nevavauya navo kwete zvekuti pave napresiding officer.
Dare rotara zuva rekunzwa nyaya yevasingaoni avo vanoti havasi kufara nekuti hapana mapepa ekuti vavhote muchivande sevamwe.
Ndakaisa mosheni yangu yekuti one of the busiest streets, kind of the second busiest street in Mashingo, even of Mayor Street, even it will be renamed after Mugen Changirai.
Momwe Kanzura wekumashingo oisa chikumbiro chekuti Kanzuru ii iperuremekedzo kuna mushakabvu Mugen Changirai. Ii ndiyo mimwe msoro inaudzerudza nhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Priscilla Chigumba vaburitsa mashoko ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogona kushandisa nzira nhatu kuongorora nekugadzirisa mazita adzo mugwaro revavhoti kana kuti voters roll mukugadzirira sarudzo dzegore rino. Amai Chigumba vakazivisa kuti vanhu vanogona kuenda kunzvimbo dzakatarwa kunoona vega kana kuenda padande mutande ravo rezek uyewo kushandisa nharembozha dzavo nemaSMS panhamba dzezek. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadeva mavhinga kuti tinzwewo maonero avo.
Zvingagone kushanda kuti vanhu vashandise nzira dzekutaurwa izvi zvakanakawo zvinotaridza kufambirana nenguva, asi dambudziko riripo nderekuti panguva yekutanga painyoreswa kuvhota kwaingoshandiswa nzira imwe chete yekuenda kumahofisi kana kunzvimbo dzakatarwa. Kwaisatenderwa kuti vanhu vaende padande mutande online kana kushandisa mafoni. Zvobviringa kuti kune mhaka yei zvanga zvisingakwanisike kuti pakutanga munhu angorejesta kana akwanisa kugadzirisa online kana kuti pafoni. Uyezve vemapato anotonga neanopikisa muZimbabwe ndavarambe vakatarisa pakuti dambudziko guru riri panyaya yekudhinditwa kwemapepa ebaloti nekuchengetedzwa kwemapepa iwayo nekuchengetedzwa kwezvinenge zviri pa zvakanyorwa ratingati data rinenge riri online dzinochengetedzwa nenzira ipi ndopanofanira kuti pajeke ipapo.
Hazvivhuri mikana here yekubiridzira kana zvava kuitwa ndekekutanga kaka kuti zvichiitwa zviitwe pamadande mutande paindaneti kana pamameseji emafoni apa?
Zvinogona kuvhura mukana wakaipa iwoyo wekubiridzira, asizve panofanira kuti vakuru vezeki ngavataurewo kuti ndedzipi nzira dzichashandiswa kuti vanoda kuongorora zviitiko izvi vangave vanhu vakazvimirira vemasangano akazvimiririra, vangave vezvematongerwo enyika, nhume dzinenge dzakamirira mapato ezvematongerwo enyika, vangaongorora nenzira dzipi kuti zvinhu zvinge zviri pachena padititere zvisina kana kuvanda zvichizivikanwa kuti zviri kufambiswa sei, vanhu vari kugadziriswa mazita ndivanani, uyezve hapana kubirira kungaitigwe. Ngazvive zviri pachena, ngavataure vezeki.
Asi wototarisa mutengo wedata muZimbabwe unenge wakati kwirei kukunda dzimwe nyika dzakatikomberedza dzosaidzi, munoona vanhu vachizokwanisa here kumhanyidzana nenguva idzodzi vachifambidzana nadzo nekudhura kwazvinoita kuti vagonyoresa kuti vago vachiongorora vagoita zvavanotarisirwa kunzi vaite mukuongororwa kwevoters roll irori?
Nyaya yekudhura kwezvinhu inyaya chaiyo, ndiyo hombe icharamba iri dambudziko. Asi kana tichiasa nyaya dzezvekuvhota zvechimanje-manje, dzekungadai yakatungamirawo yakaita kuti vana vezimbabwe vari kunze kwenyika, vatingati vari kudhayaspora, vakwanisewo kuvhota nekunyoresa nekuvhota vachishandisa nzira dzimwe chetezvo dzavari kushandisa iko zvino. Asi takaona kuti hazvina kukwanisika, idambudziko rimwe iroro risiri kutaurwa. Nyaya dzemari dzicharamba dzichinetsa kunyanya vanhu vari kumaruwa. Asi tinovigawo kuti vedzeke vachaisa mahofisi akakwana akaringana kuti vaya vasingakwanisi kuwana mikana yemari vanogona kufamba netsoka dzavo, vachinoona kuti vakanyorisa here kuvhota, vachigadzirisa mazita avo kuti vagozadzisa kodzero dzavo dziri mubumbiro dzekushara pavanoda pamadiro vatungamiri vavanoda ivo vomene pauzima.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa, naIvan Zininga weStudio 7. Dare repamusoro ratara musi wemuvhuro 21 Chivabvu 2018 sezuva rekunzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri navaAbraham Mateta vachida kuti dare iri rimanikidze Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kudhinda magwaro ekuvhota eBraille iyo inokwanisa kushandiswa nevamwe vasingaone vanenge vachida kuvhota musarudzo dzegore rino. Nyaya iyi inonzi ichanzwikwa nenguva dzemasikati. ZEC yakazivisa svondo rapera kuti haisi kuzodhinda magwaro eBraille sezvo isina uwandu hwevanhu vasingaone vanokwanisa kuverenga Braille. Asi vemapato anopikisa pamwe nemamwe masangano akazvimirira vari kupomera ZEC mhosva yekutsikirira kodzero dzevasingaone zvekuti vavhote muchiwande. Jonga Kandembiri weStudio 7 abata vaMateta ava vanhu vegweta kuti tinzwe kuti vanoti kudii nemashoko ekuti nyaya yavo ichanzwikwa mudare nemusi wemuvhuro svondo rinouya.
Tinofara zvikuru kuti nyaya iyi ichazonzwikwa nedare. Chatakaita isu kunyanya ndoda kuti vateereri vanzwisise kuti kuvhota pasina aziva kuti wavhota sei ikodzero iri mubumbiro remutemo. Saka muapplication yatakaita iyi takati isu tinoda kuti ZEC itibvumirewo kuti kuve nenzira. Hatina kutaura Braille chete, takataura kuti vanogona kushandisa template ballot kana tactile ballot. Zvekare muchikumbiro ichi takati kune vaya vanozoda kuvhota vachibatsirwa nevavauya navo, ngavabvumirwe kuti vangovhota vachibatsirwa nevavauya navo, kwete zvekuti pave na presiding officer anonzi anenge achizoona kuti ndizvo here zvaitwa. Saka ndo chikumbiro chatakaendesa. Saka tinofara zvikuru kuti chikumbiro ichi chichanzwikwa nedare musi wemuvhuro.
Asi takambonzwawo kunga ZEC ine zvikonzero zvayakapa zviri kuita kuti inge isingadhinde maballot paper eBraille musarudzo dzegore rino. Imi hamuna kutambira here zvikonzero zvavo izvozvo?
Chekutanga mukatarisa pazvikonzero zvavakapa, chikuru chacho chaive chekuti ZEC yaiti iyo haizivi kuti vanhu vanoda kushandisa Braille ballot vangani. Asi mukatondera muna 2018 SADC yakatsutsumwa, chikwata chevaongorori veSADC chakatsutsumwa nekuda kwehuwandu hwevanhu vakabatsirwa kuvhota. Chikati icho zvakakosha kuti sangano rezvesarudzo rifunge nezvekuita kuti kuve nenzira dzakadai sana Braille ballot nekurijusa kana kudzikisa uwandu uhwu. Saka 5 years dzese pasina chavari kuita vozotaura kuti hatizi kuziva kuti uwandu hwakadii. Ndochekutanga. Chechipiri, mukoma Kandemiri, kana tichitaura nezvekodzero hatizi kutaura yatingati privilege, tikutaura nezvezvinhu zvekuti kana uri munhu unotori nazvo. Saka kuvhota muchivande ikodzero, hapana angamuka achiti handidi kuti uve nekodzero yako, asi obva ati kuchave nesarudzo dzakajeka mushure mekunge vamwe vasina kodzero dzavo.
Panyaya yekodzero yamuri kutaura vaMateta, tinoona kuti vamwe vakaremara vanonetsekana nenyaya yekuti panei pachivhoterwa havakwanisi kupasvika, dzimwe nguva panei pachitoda rampu kuti vange vachisvikapo kana kuti mafambiro avanoita. Zvimwe zvezvinhu heri zvamakaisa muzvichemo zvamuina zvamuda kuti zvigadziswe neZEC kudaroko?
Mkoma kandemiri ndine urombo kutipa takaitao application yedu. Peza mnoziva nature ema court application. Nde kuti mnofanwa ku itaura nyaya zinogona kubatika panguva iyoyo. Saka takaona tikataura zvese zviri kushungurudza vanhu vakaremara muwandu hwazvo. Asi application racho raizokurisa. Saka pari zvino takangozvilimita mukutaura nezve kuvhota muchivande yatinoti secret ballot kuitira vanhu vasingaoni. Asi tinotarisira kuti munguva dzinotevera mamwe masangano achatibatsira kuti aitewo zvichemo zvine chekuita nekusasvikika panzvimbo dzesarudzo.
Munotarisira here mukuti dare richakupaiwo mutongo unokugutsai?
Ine hangu handidi kufunga kuti dare richadii, asi chandinonzwisisa ndechekuti mutemo wakajeka maringe nekuti ikodzero yemwana wese weZimbabwe kuvhota achishandisa secret ballot. Ndisingazozivio hangu kuti dare richati chii nekuti ndozvatatoendesa, asi kodzero yekuvhota muchivande ikodzero yakajeka pamutemo wedu wemuZimbabwe.
Avo vanga vari vaAbraham Mateta avakakwidza nyaya yekuti ZEC idhinde magwaro ekuvhotesa neBraille vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mumwe kanzura weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa muguta reMasvingo vaGodfrey Kurawone vakasvitsa zviri pamutemo chikumbiro kukanzuro yavo chekuti idome mumwe mugwagwa weguta iri zita rekuti Morgan Richard Tsvangirai senzira yekurangarira mabasa akaitwa naMushakabvu. Kandri Maramba anoti panyaya inotevera.
VaKurawone avo vanova kanzura weWard 4 vakatsvitsa chikumbiro ichi nezuro mano iri kukanzuro yeMasvingo kuitira kuti izeye chikumbiro chekuti mugwagwa weHofmeyer uyo uri pakati peguta upiwe zita rekuti Morgan Richard Tsvangirai. VaKurawone vanoti vakaona zvakakodzera kuisa chikumbiro ichi, asi havasi kufara nedanho rekomiti yekanzuro inoona nezveutano nedzimba iyo inoda kukwidza nyaya iyi kudare remakurukota enyika.
Ndakaisa mushini yangu yekuti one of the busiest streets, the second busiest street in Masvingo, you know, the Hofmeyer Street, even it will renamed after Morgan Tsvangirai. In the wooden no kuti mabasa akaita muno munyika anokodzera kuti angachipaura mikedzero yakadaro. Saka musi 8 May ndakaisa motion iyoyo mufukanzo, ndakaisa mukutaura kuti muzvinoti muzvinyorwa. So ndokubva kanzo in its wisdom ndobvaenditi iyo chendai mundonyora iri motion yenyu iye iri written. So ndakanyora motion yangu ndikaisa submit ku council. Saka nhasi motion iyoyo iri kugarwa pasi ne committee inonzi Health Housing Committee. Kana yazopedza kugarwa pasi nhasi ne Health Housing Committee, motion ichaenda ku council kufu council iri kupera kumwedzi uno.
VaKurawone vanoti mutemo weUrban Councils Act chapter 29.15 unovapa simba rekutumidza migwagwa mazita pasina kuenda kudare remakurukota enyika. Nokudare vanoti inzira yemakanzura ari kupikisa anoda kuti zvisaite kana kuti zvinonoke. Satsgara wecommittee iyi uye vari nhengo yeZANPF vaGashia Mundondo varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti vachataura kana yapedza kuzeiwa musangano mukuru uchaitwa kupera kwemwedzi uno. Aka akasike kutanga nyaya yechikurukurwa mudare rekanzuru sezvo yakatsviriridza svondo rapera apo kanzuru yeMasvingo yakaita musangano wayo mukuru wekuzeya zvakaitika muna Kubvumbi. Pakaitwa makakatano pakati penhengo dzeZANPF neMDZT pakataurwa nyaya yekusvika nhengo dzekanzuru dzauyirana kuti chikumbiro ichi ngachiise pamberi pekanzuru zviri pamutemo. Izvi ndizvo zvakapa kuti vaKurawone vapinze nyaya iyi mudare zviri pamutemo nezuro manheru kubudikidza nekunyorera komiti yedzimba tsamba chikumbiro ichi kuitira kuti chikurukurwe nekanzuru pamusangano wayo mukuru. Muzare Cecilia Mundondo ndemumwe ari kutsigira makanzura eZANPF kuramba kuti mugwagwa uyu utumidze zita ravaTsvangirai.
Zvakaitika nekuti magamba chaiwo chaiwo akagwa hondo munyika muno. Vana muzenda havana kutumidziwa marodhi, vana tongogara havana kutumidziwa marodhi. Saka vozotumidza Tsvangirai sei Tsvangirai? Asina kana kumboita president, asina kana kumboita hondo nekuti akaita prime minister akada kuvafaitira mari dzavo zvikakona. Izvo zvazviitika kanzuro yeMDC yakuda kuziva nhema.
Asi muzare jina mtero vanoti danu rakato vanavakura uone rakanaka nekuti vatsangira vakaita basa gurumunyika rekurwira utongi hwejekerere nekodzero dzevanhu.
Ndinozviona zviri right semugadziro mumasvingo vanhu vemdc vari right. Inofanira kunemewa after Tsvangirai. Tsvangirai akauya nechange, akauya nedemokrasi uyezve airira kodzero dzevanhu, akawisa change muno muAfrica uyezve ndiye munhu muno muAfrica leader akawisa change inotoonekwa. Inofanira kunemewa after Tsvangirai uye aiwina maelections. Aiwina maelections asibirirwa kusvika vazomubvumidza kuita prime minister.
Mukanzuro yemasvingo mune makanzura gumi, matanhatu ari mdc, mana ari ezanupf. Vakurawo nevanoti vanotarisira kuti kana zvaomisisa vanotarisira kupikisa pfungwa yekuendesa nyaya yekudare remakurukota vovhotera kuti ripedzerwe mukanzuro sezvo bato ravo rine makanzuro akawanda kudarika ezanupf.
Fukanzo ino ndoyo ichaitaridza kuti takundikaita mudirira asi hazvitadzi ndoona tichibudirira kuti studio inzimugenga Tsvangirai
nemhaka yemuchiti muona muchibudirira.
Chandino chinondisindisa ndechekuti there is no reason wani kuti vanhu vavarambe kuita izvozvo nokuti masitsi mazhinji akanemewa after vatungamiri vanga vashaka vakawanda. Chechipiri ndiona sekuti vazhinji vacho vanonditsigira kuti tinge tichinemasiti kuti inzi yamogeni Tsvangirai nokuti ndinodaira kuti mukanzo yedu vazhinji ndeMDC naizvozvo handioni kana pana kanzo yaMDC anogona pukana naizvozvo.
Kana chikumbiro ichi chikabudirira, dhorobha remasvingo richaita kuti harekutanga kuva nemugwagwa wakatumidzwa zita remutungamiri webato rinopikisa uye asina kurwa hondo yechimurenga. Asi masvingo harisiro guta rega riri kuda kuti mugwagwa waro upiwe zita ravatsvangirai. Guta reHarare rakawirirana muna kurume kuti guta iri ritumidze umwe mugwagwa zita ravatsvangirai mushure mechikumbiro chakaitwa navapita moyo kanzura vekusouth Aton. Izvi zvakaitika mwedzi wapera kwamutare uko kanzuro yeguta iro yakabvumira navo kupa zita ravatsvangirai kune mumwe mugwagwa. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Namba idzi zvakare 001 202 465 0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook peji redu reVOA Shona.
Meya weguta reBulawayo vaMartin Moyo vanoti zvisinei nekusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika, kanzuro yeguta ravo yaedza nepose painogona kuita mabasa anotarisirwa kuti anga achiitirwa vagari. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pachiitiko chekuparuremekedzo kune mamwe makanzuro nevagari uye kupa nhoroondo yebasa raitwa nekanzuro yavo mumakore mashanu apfuura, Meya Moyo vakati kanzuro yavo yakasangana nematambudziko akawanda kusanganisira kumbomiswa mabasa kwemamwe makanzuro nehurumende vachipomerwa mhosva dzehuori. Asi vamwe vakaudza Studio 7 kuti vanofara nezvimwe zvakawanda zvavakakwanisa kuita kusanganisira kukwanisa kuramba vachipa vagari mvura yakachena zvisinei kuti guta reBulawayo riri munzvimbo isinganyatsonaya mvura. Vakatiwo chirongwa chekuvaka kweGodini Mall ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvakaitwa nekanzuro yavo.
Chimwe chikuru chetakaita pushing kuti project yeGodini ivepo iko zvino. Ma contractors are on site. Pachitanga kuti kushandwa pagodini. Mabasa achavapo. Of course, not esemunhu acha employer na terracotta. Pane ma contractors achanga achishanda ipapo. Ruzhinji rwema contractors acho achange ari ma local companies. Of course, tinoziva kuti those local companies already have people. But panodika noma extra hands, we think that it is important that baripo munomu Bulawayo vawanewo mabasa.
Pachitiko ichi makanzura gumine manomwe vakapiwa ruremekedzo rwekuema alderman mumwe muzvina bizimisi vaMuhammad Hassan Isat vakapiwa ruremekedzo rwekuemugari weguta akanaka. Pakamboita mutauro apo gurukota redunhu reBulawayo amai Angeline Masuku vakabuda musiti hall maitirwa chiitiko ichi vachiratidza kusafara nezvaive zvataurwa nevakambove kanzura weguta reBulawayo vaAmen Mpofu avo vakati danho rehurumende yeZANU PF rekubvisira vagari zvikwereti zvavaive nazvo kumakanzuro emunyika rakapinza makanzuro akawanda mumatambudziko makuru uye harifanirwe kudzokororwa. Pamubvunzo wekuti ndeyapi matambudziko avanoona vasina kunyatsokwanisa kugadzirisa, meya moyo vakati kunyange hazvo guta reBulawayo richionekwa nevakawanda seguta rakachena kupfuura mamwe ose munyika, vanoshishikana nenyaya yekuti vagari vanorasa marara pose pose.
Kana economy isingashandi, vanhu resort to vending. Saka our hope is that pachaita employment, and then that employment could do. Ichatora vanhu vazhinji vari muma street who are vending voenda kumabasa properly. I think asi we try to manage my vendors. My thrust ini same andakati isu we do not want to fight my vendors. Isu chetinoda kuva manager.
Vamwe vakati wenyaya yevanotengesa mumigwagwa zvisiri pamutemo nderimwe dambudziko rinoramba richinetsa vachiti ringapera chete kana hurumende ikagadzirisa mamiriro ezveupfumi munyika.
Pa dambudziko retsvina handisati ndakutsikana because tine habit yokungorasa marara kwese kwese. Izozo zvinoita basa rekuclean city rive expensive. Zvinoita kuti city yedu igare yaka swiba. Saka I think kurudziro huru yendinoita kuma Bulawayo residents ndeyekuti ngative litter conscious.
Mumwe kanzura weguta reBulawayo vaSilas Chigora vakaudzawo Studio 7 kuti vanonzwa kufara nemashandiro akaita kanzuru yavo vachiti semaonero avo vakagona basa zvisinei nekuti makanzuru munyika akatarisana nedambudziko rekushaya mari yakakwana. Mumwe mugari vaMishek Bonde vanorumbidzawo mashandiro akaita kanzuru.
Zini wayaida kuya kuzotora sezvakanga akaita kuHarare kokukawa nezvirwere zvisingaperi nenyaya yekorera, asi mburu hazvina kuitika izvozvo. Nzvimbo yedu tiri kure neZambezi, tiri kure nemadhamu makuru, asi mvuri wedu yakaramba yakachena kusvikira nhasi uno. Uyezve pakuchena kwedhorobheni muno muZimbabwe is second to none kupfuura iyo Harare City ka inonziko ndiyo capital city mugere wana president. Saka nini na unimbo kuti council dai pasina economy hardship yakanga iripo ndofunga dai kaita zvinopfuura izvozvo.
Guta reBulawayo ndiro guta rechipiri pakukura mushure meguta reHarare uye rine maward 20 nemapfumbamwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Munhau dzemitambo, vanoita zvekubheja mitambo yenhabvu muZimbabwe vari kutarisira kuita mari yakawanda nekubheja mitambo yekutanga yemakundano e2018 World Cup. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemuZimbabwe, kwete vateveri venhabvu chete, vari kutarisira kuita mari zhinji nekukanda mari dzavo mumitambo yekutanga yemakundano e2018 World Cup, ayo ari kuitirwa muRussia kubva musi wa14 Chikumi. Vakawanda vari kuchengeta mari dzavo idzo vanoti vari kutarisira kuisa yakawanda yacho mumitambo yekutanga iyo vanoti haina kunyanyooma kuona kuti chikwata chinokunda ndechipi. Mitambo yekutanga iyi inowanzosanganisira zvikwata zvine mukurumbira zvakaita sana Brazil nana Germany nezvikwata zvidiki zvimwe zvacho zvakaita sana Panama zviri kupinda World Cup kekutanga. VaShepherd Size avo vanogara murugare muHarare vanoti mitambo yekutanga yemagungano ndiyo ine mari yese sezvo yakapfava kudoma.
Nguva dzeWorld Cup ndonguva dziri dzekuita mari senge magemu ekutanga iwaya ndopanochaita mari yakareba. Ndotichingobheja magemu ari izi mari inenge ichiwanika zvokutamba uchingowana mari yako every day asi wada kuzoenda kumberi mberi unoona uchiona kuti magame anenge aoma kumberi ikoko apa chisasikaura kuti mari kuenda kunani asi pekutanga apa taita mari
vasaizi ndivo mumwe wevazhinji vari kurarama nekubheja mitambo muZimbabwe umo musisina mabasa nemhaka yekuvharwa kwemakambani zvichitevera kuuma kwezveupfumi munyika vakawanda vakaita savasaizi vari kumukira vakasunga matai kana kupfeka masutu sevari kuenda kubasa vachienda mudzimba dzinobhejerwa mitambo dzimba idzi dziri kugara dzakazara kuti tashu zvekuti muri mukupera kwesvondo munhu anokwanisa kutora awa kana kudarika ari pamutsetse asati atamba tikiti rake muteveri wechikwata chenhabvu cheHarare City vakudza ibere avo vanogara kudziva rasekwa vanoti vachange vachikanda mari yavo pazvikwata zvine mukurumbira kunyanya pamitambo yekutanga iyo vanoti kunyange isingabhadhare mari yakawandisa inobatika
mitambo iyi mitambo yekutanga haibhadhare mari yakawanda asi chinodiwa kuisawo mari yakawanda kuti ubati zvinhu indakatoisawo mari magames iwaya chitarisiro mari
vamwewo vakaita savadaniel mudzamiri avo vanobva kumabhuku vanoti mari yavo vachange vachiisa pazvikwata zvine mukurumbira zvakaita sebrazil izvo vanoti hazvisi kuzorohwa mumitambo yazvo yese yekutanga
brazil germany nespain uyezve ndichaisa kana mari kana tuwaya chaiyo toziva kuti hatishayi ende patuwayayo ndingatokwereta zvangu mari yekuti ndikwanise kuiwana but ndiri kutora mari
brazil negermany dzakapedza mitambo yadzo yese munzira yekuworld cup vasina kurohwa kana mumutambo mumwe chete asi mumakundano eworld cup munowanzoitika mashiripiti ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
kambonzwisa chete kubva kuna Suleiman Chimbetu tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare ZEC yotaura nezvinoda kuitwa panyaya yekuongorora gwaro revavhoti nevanhu vakanyoresa kuti vavhote musarudzo dzegore rino dare repamusoro rotara zuva rekunzwa nyaya yevasingaone avo vanoti havasi kufara nekuti hapana mapepa ekuti vavhote muchivande sevamwe mumwe kanzura wekumasvingo oisa chikumbiro kukanzuru iyi chekuti mumwe mugwagwa wemuguta iri upiwe zita ramushakabvu Morgan Tsvangirai tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemifaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti muswire zvakanaka vateereri musakanganwi kunzwa nhau dzedu na 7 PM iko zvino ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika